kudirira kuri kuita mari yemuno kuri kuita kuti spewe vezvitorava wave nenguva yakaoma pakuti vakatengesa zvavanotengesa nemazimdola ngatiti vatengesa nemazimdola kudera kwari kuita zimdola against United States dollar kunoreva kuti vakazoda kuita restock next month havachakwanisi kunge vachiita restocker nekuti mari yavanga vawana iya mazimdola avawana mukutengesa kwavanga vachiita zvino inenge isareve chino inenge yaitwa eroded neinflation saka tingi ndodambudziko riripo iroro.
Asika Dr. Chitambara, tinoona kuti vanga vachitengesa nemutengo yedhora remunyika vanga vachingotara vachishandisa mutengo weUS dollar wezuva iroro kana kuti exchange rate inenge ichishanda zvakasiyana sei apa?
Dambudziko rekuderera kwesimba depreciation yeZimbabwe dollar yelocal currency noafekta vemabhizimusi zvakanyanya especially wezvitore ivavava saka vakatengesa nemazimdola vanogona kuzopinda mudambudziko rokutadza kuita restock saka zvatakuona ndezvekuti vazhinji vakuita price zvinhu zvavo nemaUnited States dollars then vari kutenga nemaUS dollars tiri kuona vamwe vari kupa madiscount kuincentivizer ekuencourage vanhu vakawanda kuti vange vachitenga nemaUS dollars zvinovabatsirawo kuti pavanozotenga imwe new stock vanenge vachikwanisa kutenga nekuti mari yavo inenge yakachengetedzeka in terms of value.